Jeremia, chitsauko chepfumbamwe. Haiwa, dai musoro wangu waiva chitubu chemvura uye meso angu riri tsime remisodzi, ndingadai ndaichema masikati nousiku nokuda kwavakaurayiwa vavanhu vangu. Haiwa, dai ndaiva nenzvimbo mugwenga yokugara yavafambi, kuitira kuti ndisiye vanhu vangu ndiende kure navo, nokuti vose imhombwe, ungano yavanhu vasina kutendeka. Vanokunga rurimi rwavo souta kuti vapfure nhema. Havaiti nechokwadi pakukunda kwavanoita munyika. Vanobva pane chimwe chivi vachienda pane chimwe. Havandizivi ini, ndizvo zvinotaura Jehovha. Chenjerai shamwari dzenyu, musavimba nehama dzenyu, nokuti hama ipi neipi inonyengera uye shamwari ipi neipi inoita makuhwa. Shamwari inonyengera shamwari uye hakuna anotaura chokwadi. Vakadzidzisa ndimi dzavo kureva nhema, vanozvinetsa nokuita zvakaipa. Munogara pakati pounyengeri, mukunyengera kwavo vanoramba kundiziva ini, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, tarirai, ndichavanatsa uye ndichavaedza. Ndechipi chimwe chandingaita nokuda kwechivi chavanhu vangu? Rurimi rwavo museve unouraya, runotaura nokunyengera nomuromo wake. Mumwe nomumwe anotaura zvakanaka kunewo kwake, asi mumwoyo make anomuteera musungo. Ko, handingavarangi nokuda kwechinhu ichi here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ko, handingazvitsiviri pamusoro porudzi rwakadai here? Ndichachema uye ndichaungudza nokuda kwamakomo, uye ndichachema pamusoro pamafuro egwenga. Aparara uye hakuna anofambako, uye kukuma kwemombe hakunzwiki. Shiri dzedenga dzakatiza uye mhuka dzaenda. Ndichaita Jerusarema murwi wedongo panogara makava, uye ndichaparadza maguta eJudha kuti kurege kuva nomunhu anogarako. Ndoupiko munhu akachenjera zvokuti anganzwisisa izvi? Ndianiko akarayirwa naJehovha uye angatsanangura izvi? Nemhaka yeiko nyika yanyangadzwa yava dongo ikafanana negwenga risina angapfuura nomo? Jehovha akati, nemhaka yokuti vakasiya murayiro wangu wandakaisa pamberi pavo, havana kunditeerera kana kutevera murayiro wangu, asi vakatevera kusindimara kwemwoyo yavo, vakatevera vana Bhaari sezvavakadzidziswa namadzibaba avo. Naizvozvo zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari weIsraeri, tarirai, ndichaita kuti vanhu ava vadye zvinovava uye kuti vanwe mvura inomuchetura. Ndichavaparadzira pakati pendudzi dzavasina kumboziva uye dzisina kumbozivikanwa namadzibaba avo, uye dzichavatevera nomunondo kusvikira ndavaparadza. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, rangarirai zvino, danai vakadzi vanochema, vauye, danai vanogonesesa pakati pavo. Ngavakurumidze kuuya vagochema pamusoro pedu kusvikira maziso edu aerera misodzi, nzizi dzoerera mumaziso edu. Maungira okuchema anonzwika kubva kuZioni achiti, haiwa, taparadzwa sei! Haiwa, kunyadziswa kwedu kukuru sei! Tinofanira kusiya nyika yedu nokuti dzimba dzedu dzava matongo. Zvino imi vakadzi, inzwai shoko raJehovha. Dziurai nzeve dzenyu dzinzwe mashoko omuromo wake. Dzidzisai vanasikana venyu kuungudza, dzidzisanai kuchema. Rufu rwakapinda napamawindo edu uye rwapinda munhare dzedu, rwauraya vana mumigwagwa namajaya ari munzira dziguta. Uti, zvanzi naJehovha, zvitunha zvavanhu zvichavata somupfudze uri pamusoro pomunda, sezviyo zvakachekwa shure kwavacheki zvisina achazviunganidza. Zvanzi naJehovha, akachenjera ngaarege kuzvirumbidza pamusoro penjere dzake, kana munhu ane simba pamusoro pesimba rake, kana akapfuma pamusoro pepfuma yake. Asi anozvirumbidza ngaazvirumbidze pamusoro pezvivi, kuti anondinzwisisa uye kuti anondiziva ini, kuti ndini Jehovha, anoita unyoro nokururamisira nokururama panyika, nokuti ndinofarira izvozvi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, handicharanga vose vakadzingiswa panyama chete, Ijipiti, Judha, Edhomu, Amoni, Moabhu navose vanogara mugwenga kunzvimbo dziri kure, nokuti ndudzi dzose idzi hadzina kumbodzingiswa, uye kunyange imba yose yaIsraeri haina kudzingiswa mumwoyo.